Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano evarairidzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kubva mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reamalgamated education of Zimbabwe kuzoenda kumabasa ende tiri kufara nekuti vamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurambwa mabasa huenderere mberi.
Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiri wemusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisawo musangano wedu.
Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo sezvo mari dzavari kutambira pari zvino dzisisarevi chinhu. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu nhengo dzavo hadzichakwanisa kunge dzichienda kumabasa kwemazuva matatu kubva mangwana. Vamasaraure vanoti pari zvino varairidzi vari kutambira mari yakaenzana nemadhora $15 emari yekuamerica pamwedzi, iyo vachida $500 vekuamerica pamwedzi kuti vararame. Mamwe masangano akazivisawo kuti achapindawo mukurangwa mabasa kutanga mangwana anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro kutanga mwedzi uno kuitira kuti vafambidzane nekukwira kwezvinhu. Masangano aya anoti aneta nekuvimbiswa zvinhu zvisingazovapi michero. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe kuzoenda kumabasa ende tiri kufara nekuti vamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina ende tazvipira kuti tichange tichivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurambwa mabasa huenderere mberi. Saka kubva musi wemuvhuruma kana kusvika musi wechitatu zvikoro zvose zvemuzimbabwe zvine mamembers edu haanenge vasina masevisi avanopa nevamwewo varairidzi vatenge vachitijoina hapana masevisi avanenge vachipa. Tiramba tichisimbisa kuhurumende nyaya yekuti tibhadhare muhoro unoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asika takanzwa hurumende ichizivisa kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno.
Hurumende kana ichiti iri kuda kuwedzera mari inenge tiri kutozivisisa zviri paground. Isu hatisida kumbowedzerwa mari, tiri kuda kuti mari yedu yatagara tichitambira yemaunited states dollars 500 US ndo yatinongoda kuti titambire mari iyoyo kana kuti toitambira tichishandisa interbank rate. Munoona tisakambowedzerwa mari kumashure hazvina kureta chirevo nekuti vanosara vowedzera mapurize angure aenda vakatiwedzera $29 musuno asi haina chayakawedzera paupenyu hwemunhu nekuti mapurize anga achanyoenda kuri saka isu tiri kungoti kune hurumende zvinhu zvazvamira manyama amire nerongo kudai ngatidzokerei kuti macontracts ese anga akanegoshetwa nemaUnited States dollars ngaabhadharwe neinterbank rate vakati interbank rate tinoitora tiine kunyunyuta asi tingatombodzokera kumabasa kuti kana ndaiswa $500 nhasi asi rate ichinzi yapa 7 yaro pa8 vanongondimultiplierawo voti timwedzi zino ndokupa 4000 ndointerbank rate zvinhu zvedu zvingatirerukire tese tingaitore hedu asi tinoziva tinenge iri shoma nekuti inflation inoramba ichishuta asi sevanhu vanoda basa ravo tinokurumidza kudzokera kubasa
mati mamboitawo here matanho ekugara pasi nehurumende musati maramwa mabasa
tinogara tichiitaura navo nguva refu munorangarira takanyora magwaro akawanda atoti mapetitions tichivakumbira zviro kwazvo atanyora izvezvi kubva muna January ava kusvika 13 atinoti 13 tichingovakumbirawo kuti no tinokumbirawo kuti muite kuti varayirizi vararame sevanhu masivhu sevazararama vawane chikafu vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro vawane asi vanoisa zvitanda munzeve hatirambe kutaura navo asi ivo ndo vanototivharira masuo vasingadi kutaura nesu vanoda kuti vazongoona taita matanho atakaita sati akutora kuti pamwe ndo zvingavazunguze mwoyo wavo kuti vanzwewo titi kuti varairizetambura
tichitarisawo panyaya yekuramwa mabasa ikoko kana kuti yematanho amuri kutora matanho ekuti munoenda kumabasa musiri kudzidzisa here kana kuti hamusi kutoenda kubasa kutanga mangwana
rwendo runo hatisi kutoenda kumabasa kutanga mangwana ende tiri kuti kusvika musechitatu hatei takangogara tisingashande zvedu asi hapasiripo pari kugumira nyaya iyi tichazenge tichitora mamwe matanho kana tichienda pamberi apa kana varega kunzi saka panopera mazuva matatu tikaona vasina zvavaita tine danho huru rekuti tichazodzokera kumahofisi emunhu anoitwa mari vamutuli tosvikako zvomene tichitaura kuti vachitipa mari hapana kuti tingogara kuma tisingaende kumabasa tiri kudzimba dzedu vanogona kusazvinzwa asi tichazodzimara takuramwa mabasa takagara pamahofisi avo
vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuhwedza nestudio 7 sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanotivo havashori varayiridzi vave kupinda mukurangwa mabasa nekuti upenyu hwaomera vashandi zvakanyanya ngatinzwei vachitsanangura
isu seApex Council chatiri kunyanyoziva uye chatoda kuedza kuti titaure nehurumende inyaya yekuti vashandi vaomerwa zvokuti hazvishamise kana vamwe vakati havachauyi kubasa kana kuti vamwe vakati takutora action ipi kana iyo kana iyo zvinhu zvaoma chiri kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kuramba zvichikwira almost every day masalaries edu haana chaachatenga uye value yacho yadzika zvokuti vamwe vatotambira less than $100 maprices ari kuchajwa in $ magoods and services ese in $ saka chanetsa ndechekuti toraramawo sei ndo mubvunzo mukuru isu seApex Council tiri kuti isusu vanhu vachatadza kuya kubasa nenyaya yekuti vachatadza kuafodha kuya kubasa ndichitarisa nyaya yaya ndisingoti inotomboda econfrontational approach because inyaya iri kubata every sector of the economy inyaya iri kubata chero chinonzi mushandi chero chinonzi mushandiri chero chinonzi munhu ari muzimbabwe saka isusu maonero edu atanga ndichiita ndeyekuti kana vashandi vatadza kuya kubasa tichavamiririra kuti zvizikanwa kuti vashandi vavo vachakwanisa kuya kubasa kwete kuti tiri kuti tiri kuwithdraw labour tinenge tichida kushanda asi kuti tichatadza kuya kubasa
saka mune tarisiro here yekuti muri kusangana nehurumende mugare pasi mukurukure zvamuri kutaura izvi
tiri kusangana nehurumende kumeeting yeNGNC musi wechitatu apo patichanotora nyaya iyi uye tichizivisa hurumende kuti vazhinji vashandi vehurumende vachatadza kukwanisa kuya kubasa nenyaya yekuti vanenge vasingakwanisi kubhadhara mari dzinodiwa dzetransport vamwe vanenge vasingakwanisi kutenga nyange chikafu chaicho chekuti mhuri dzavo dzidini dzirarame maonero atiri kuita isu takamboizeya nyaya iyi asApex Council last week ndofunga kugadzirwa kwenyaya iyi kunoda kutoti TNF igare pasi business government nelabour vanhu votaurirana votsvagana kuti mumwe nemumwe akamira papi so that as a country tove nemuono mumwe chete tofambidzana nokuti pari kuita sekuti business iri kuita zvaro government wo inenge ichiitawo zvayo vashandi vachiita zvavo saka tiri kuti isusu at the end of the day mushandi ndiye ari kuve sacrifice saka tiri kuti zvakare even kuNGNC kwatiri kuenda next week tiri kuti isusu mari dzataitambira muna October last year 2018 takazotanga nyaya dzekukwira kwezvinhu nei nei ndo mari yatakuda kuti government titi chionai mari dzataitambira ipapo Izo zondo zomoreta ne exchange rate inenge iriko kubhengi yeUSA ne bondi.
Avanga vari sachigaro vesangano reApex Council, amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare ne Studio 7. Sangano rava na chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights razivisa nhasi nezvekushaya kwenhengo yaro uye vakambotungamira board resangano iri Dr. Rutendo Bonde. Mukuru wesangano iri vaCalvin Fambirai vanoti Dr. Bonde vashaya mambakwedza vari kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakati kuti. Vafambirai vanoti sesangano varasikirwa zvikuru nekushaya kwaDr. Bonde sezvo vanga vari chiremba anga achishanda zvakasimba mukuona kuti varwere vabatsirwa zvine chiremera. Vanoti urongwa hwavanga vave nawo panguva yataenda pamhepo hwanga huri hwekuti vanhu vachaungana kuchegutu nechipiri manheru vachiita munamato uye vanotarisirwa kuzoti nechitatu Dr. Bonde voradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare. Dr. Bonde vasiya mwanakomana mumwe chete. Vanhu vakaungana kwakare kuchegutu. Ngatinzwe vafambirai vachitsanangura.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiri womusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisawo musangano wedu. Asi ivo Dr. Bonde vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka, saka ndizvo zvinova zvazokonzera kushaya kwavo.
Vanga vachinyanyosimbirwa nei?
Hatikwanisi kuti tinge tizotaura nezvinenge zvichinzwa vanhu, asi chiripo ndechekuti vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka.
Chii chamungataurira vana veZimbabwe chinganyorangarirwa nevana veZimbabwe pamusoro pemabasa aDr. Bonde?
Dr. Bonde vakanga vari nyanzvi yenyaya dzekodzero dzevanhu nezveutano. Vakashanda nemacommunities akawanda kuti vakwanise kubudirira uye nekuti vakwanise kusangana nezvirwere zvakawanda vachikwanisa kuziva kuti zvinomanejwa sei, zvakaita sekukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa manyaya dzeHIV and AIDS, vaende vanovhenekwa panyaya dzecervical cancer, uye kukurudzira hurumende kuti inge ichiisa mari zhinji muzvirongwa zveyeutsi kuti vanhu vakwanise kubatsirika muZimbabwe.
Saka vakashaya riini uye vakashayira kupi?
Vari kunzi vashaya kuseni kwanhasi uye kuchegutu.
Pane urongwa here hwati hwavepo hwekuti veruzhinji vangateverawo?
Zviri kunzi vachange vari kuitawo sevhisi nechipiri manheru kuchegutu ikoko, asi zvinotarisirwa izvo kuti zvikaita sekurongwa kwazvakaita vachange vachizovigawo Glen Forest nechitatu muHarare.
Vasiya mhuri yakadii?
Vanga vane mwamukomana.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kurangarira Dr. Bonde?
Sezvinhu zvatanzwawo nhasi tanga tisati tagara pasi kuti tione kuti tingadii semusangano, asi tinokurudzirawo vana chiremba nevamwe vese vavakamboshanda navo kuti vaende vanobata nevamwe tipe umwe wedu sapoti panguva yake yekupedzisira.
Avanga vari mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muAfghanistan kunonzi kwakonzera kukuwadzwa kwevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu, kusanganisirawo kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane vanhu gumi nevanomwe mukati memwedzi wapera mukurwisana kwemauto anotsigira hurumende nevapanduki vechitaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti America yaneta neMexico, vachiti iri kushungurudza America nekusamisa kwayo kuwanda kwevanhu vanobva kuCentral America vachitsvaga upoteri muAmerica. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa naMike Hove weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki, chandinokupakurirai zvondorega-rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tirikukurukura nemutauriri webato reZapu vaEpitule Maphosa, tichikurukura pamusoro peupenyu hwavaDumiso Tavengwa, avo vakashaya mavhiki maviri apfuura. Ngatichiendei kuna vaMaphosa kuitira kutihwe zvizhinji. VaMaphosa, ndino mukamuchira muchirongwa, makadi henyu?
Kwazwai, tinotenda kugamuchira muchirongwa. Tinofara kana muchifaro.
Aiwa, tirikufara asi pamwe chete zvekare tirikuchema. Senyika tarasikirwa negama, ndoziva kuti nemiwo futi muri kuchema, saka ndoti nematambudziko.
Aiwa, akaonekwa.
VaMaphosa, nyaya iri mugango, mainzwa tiudzeiwo maonero enyu.
Matavengwa, tiri kuvaona vari vechidiki in his early 20s. Vachisiya zvese kusanganisira ujaya hwavo, vachitanga kurwira kodzero dzevanhu, especially vanhu vatema emuZimbabwe, vanhu vatema vemuAfrica, Southern Africa kunyanya. Tiri kuvaona vachisiya basa rakanaka zvikuru, vakatanga vari mudzidzisi vakazoshanda mumabhengu, asi vakasiya zvese izvo kuti vave part of the struggle yokuimanzipeta munhu mutema. Tiri kuvaona zvakare ari wechidiki anotungamirira an army, Zimbabwe People's Revolutionary Army, apo vanga vari mukuru weintelligence weZipa. Toti fast forward toya kuIndependent Zimbabwe, mazuva avo ekupedzisira kunyanya, tavanga tivaona vachifamba zvakanyanya nedonzo rokukurudzira kana kuti kusimudzira vechidiki kuti vakwanise kuti participate nezvema development yenyika yavo, development yevechidiki nevanhu vese zvavo. Tiri kuvaona vachishanda zvakanyanya nevechidiki, kana nenewo ndiri mumwe wavo wevechidiki vakashanda navatavengwa uye akabhenefita mumentorship yavo. Izvo zvinooneka zvakanyanya nedonzo ravakatora vakakurudzira bato ravo. Apo tiri kuona vechidiki vakawanda vachipinda mumapositions ekutungamirira Zapu. Tovaona zvakare vachisacrifice kuti vasakondese ivo pamaelections akapfuura, vachitsigira umwe wevechidiki vangachikondesa mapresidential elections. Saka ndi munhu anga ane chido chokuti vevechidiki vabude mumashewo zavari, vati take up leadership and development role inova iri kushayikwa munyika munomu.
Manyatsozeya zvakanaka nyaya yekuti vaDabengwa vanga vachitsigira notion yokuti vechidiki vatange kutonha matanho eutungamiri. matano ava tabengwa makamatamira sei seumwe wechidiki anoziya nyaya dzezvematongerwo enyika.
Idanho ratakataura nezvaro pavakasuggesta kunational executive yebato tikabva tadeliberate on it, takabatana chese senational executive takarifarira zvakare, hatina maregrets danho irorero.
Chindudzaiwoka nemaonero enyu isu sevechidiki patinotarisa upenyu hwakararamwa navadhavabengwa, chii chiripo chikurusa chamungati tinofanira kudzidza?
Kuzvininipisa ndochinzakanyanya-nyanya chatinonyanya kudzidza kwavari vadhavenga. Munhu anga akazvininipisa, munhu anga ane rukudzo, zvakare vanga vachikoshesa ndichinonzi upenyu, upenyu hwemunhu chinhu changa chakakosha zvakanyanya kwavari.
Aiwa, vamaposa tinotenda zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Petai chirongwa nekukanda mazwi maviri matatu kune mhuri yavadhavengwa.
Kumhuri yekwadhavengwa kunyanya imamu makumalo tinochema navo, asi tinoda zvakare kuvatenda nekumbotikwereta murume wavo uye vasinambonyanyopedza nguva naye sezvinofanira kuita vanhu vakaroorana. Kuvana zvakare vekwadhavengwa tinotema navo zvakare tichivatenda nokumbotikwereta baba vavo. Pane vamwe vekunzapo vanotoziva vadhavengwa kuti vakatosenda taimu yakawanda navadhavengwa kupfuura vana vavo, asi ndotogona ngotenda chete, hapana zvimwe zvatingaita kudongovatenda kuti takasheya.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Vaipitsule maposa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ndinotenda mukomanai.
Muhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutandapo paTwitter uyezvende paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BIGMYKE3. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Tiri kubvunza vafundisi vakasiyana-siyana kuti kana vakabvunzwa kusarudza vhesi kana kuti ndimba imwe chete mubhaibheri, vanosarudza ipi? Nhasi tabata zvekare Evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare. Tikaisa mubvunzo uyu kwavari.
Ndida kutenda iwawande nemubvunzo wakanaka kudai, asi ndakaomerwa. Ndinofarira scripture yese, asi nhasi uno ndichataura pamusoro pevhesi rimwe chete rinongondikomborera muupenyu hwangu nezvikonzero sei ndichirida. Rinonzi iro zvakazarirwa chapter 4:11. Regai ndiiverenge panapa. Inoti izvo, makafanira kuudzwa Jehovha nekupuwa mbiri, nekuti ndimi makasika zvinhu zvose. Zvakavapo nekuda kwenyu zvakasikwa. Apa Johani ari pachitsuwa chePatmos anoratidzwawo sangano rekudenga richinamata Mwari. Ngirozi nevariko vasina kumbopinda muchitema. Chandofarira pavhesi rinondidzidzisa zvakawanda kuti Mwari anonamatwa sei nengirozi.
Vhesi kana kuti ndima yamataura iyi, sei maisarudza iyoyi? Sei muchidaro pamusoro pendima iyi?
Inondidzidzisa munozva wakabatanidza mavhesi zvinonzi kuda kwenyika kuti pano pasi zvizvokunoitwa kudenga. Indodawo kunamata Mwari nenzira inogamuchirika pari. Saka muvhesi iri ndinoona zvikonzero zvekunamatwa nevakuru vari kudenga vachiti ndima kasika. Chikonzero chekuti Mwari anamatwa ndechekuti ndiye musiki. Handisi kuona chikonzero chekuti Mwari anonamatwa nekuti anopa inonzi prosperity kana kuti anopa zvinhu sezvimwe zvatiri kuona pano pasi. Kana ndiri murombo kana mupfumi zvangonzi chete namata Mwari nekuti ndiye akasika. Saka zvinondikomborerawo kana ndisinawo chandinacho Mwari anondigamuchira ende handi grade kunza hauna zvaunazvo kana kuti wanazvo ndovanonzi wanamati watumwa kudenga unongomuti ndima akasika saka munofanira kunamatirwa izvozvo
vanhu vanotora chii chinowanikwa nevanhu muvhesi kana kuti ndima yamataura iyi
chinobatsira wahwande ndechekuti izvo mazuva anaya zvikonzero zviri kutaurwa navo vakasiyana siyana pakunamata zvimwe zvacho hazviwanikwe kudenga for example ndavo painonzi prosperity gospel ndeyekuti kana munhu uri murombo unonzi wakatukwa namwari saka taakugejana pamusaka dekuti unei asi apa pari kunzi reason yekunamata mwari ndeyekuti ndiye akasika testi akasikwa tiri zvisikwa zvake saka zvinokurudzira munhu wese kuti let's have the right reason yekunamata mwari mamwe mareasons atiri kuwana hataawani mudenga munonamatwa mwari nevaka vatsvine kudarika isu uyezve chechipiri ndechengoti izvo hapana inonzi creature worship kuti chisikwa chiri kunamata chimwe chisikwa zvisikwa zvese kudenga zvekunamata musiki saka chinonzi creature worship ina handinamati umwe munhu nekuti anonamatwa ndimwari saka zvinondibetserawo kuti ndive mugwara rimwe chete nevari kumusoro kudenga vanonamata mwari vasina kumbopinda muchitema sesu
mubasa renyu ramunoita iri munoona sekuti vhesi kana kuti ndima inonyanya kutaurwa nezvayo ndeipi
mukuti pane vamwe vanokataura masoko avanoparidza here kana kuti
takakura taiti kwanzi kurandisiwa tichimemoraiza mavhesi akawanda zvikuru Jehovha ndiye mufudzi wangu mavhesi akati asaiwawo mapisarima ndiri kubvunza mubvunzo wangu ndiwekuti mubasa renyu ramuri kuita iri mavhesi anonyanyonzwikwa kana kuti anonyatsorerukira vanhu kurangarira ndaapi
very good ndoda kuti izvo maexperience anowira vanhu akasiyana siyana saka vhesi rinonyanya kubatwa nemunhu rinoenderana neexperience yake umwe anenge achitya ane zviri kumudeta muupenyu pane vhesi kuna Isaiah 41:10 kunonzi usatye nekuti ndinewe ndiri mwari wako saka ari musituation yezvinhu zvinotyisa iroro vhesi rova ranamira kwaari anenge ari munharawo achishaya Jehovha ndiye mufudzi wangu anondisesedza pamafuro manyoro zvinoaio akadaro
muri kuti imimi zvinotaurwa nebhaibheri zvinobata munhu wese panguva yese matambudziko ese mutarisiro dzese ndizvo zvatinotarisira mubhaibheri
yes nekuti zvese zvinotiwira pane riro pasi nemasituation atinosangana nawo mwari ane shoko rakataura pamusoro pemasituation ese atinawo for example panonzi ndini mwari wechirikadzi nenherera munhu kana atori chirikadzi pane zvekutaurwa namwari pamusoro pechirikadzi kana munhu ari kurwara zvinonzi ndini Jehovha ndinorapa zvirwere zvako zvese situations dzinotiwira dzese dziri covered bhaibheri rakatikwanira seshoko ramwari
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka munhau dzemitambo chikwata chemawarriors nezuro chakarova Comoros 2-0 mutambo wekosafa quarter final zvibodzwa zvemawarriors zvakabva kuna Ivan Zirusike naKama Billiard Zimbabwe yave kutarisirwa kusangana neLesotho musemifinal mumitambo yeCastolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi Chapungu 1 Tel 1-1 Caps United 1 Chicken Inn 3 Highlanders 2 ZPC Kariba 0 Triangle United 2 Mushowani Stars 1 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mamwe masangano evarayiridzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kutanga mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda.